pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vasmart nemhuri yavo papurazi ravo relesbury estates iro riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha rerusape vashandi vavasmart avo vakanga vasina chokubata kubva zvakadzingwa vasmart papurazi navamanhanga vanhu vemufundisi wechechi yepentecostal assemblies of zimbabwe vakabatana nevagari vemunharaunda yamambo tandi vachichingamidza vasmart avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi vasmart vanodai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We now going to go forward. We don't look backward, we look forward. Sumuka farmer, Sumuka community, wese kuita basa mushi mushi to grow crops for chikafu. And we're going to go forward to bring investors here. Mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wese ii pani vanga.
Mumwe wevaishandira vasmart vasati vadzingwa papurazi apa amai Joyce Chimombe vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vasmart vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi relesbury.
Ndafara, ini ndiri zvafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina ana baba namai vakafara. Ndanzwa kufara nandipoko nangu chokuita nekuti famba panani pandiri izvozvi panandiri ndandichitya vanhu vemusha kuti chii pamwe wacha muri munhu wemurungu ndini ndakaiswa mabhuku 4 ndini ndakaiswa namusisi matanda kushanda kwandakaita kare ndiri panzvimbo kana izvozvi vanondondiziva ndikunzwa kufara
mutevedzeri wemukuru wechikoro chelesbury primary school vagodwin chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navasmart changa chava kuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa vasmart vachiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vasmart papurazi ravo.
Ndingati impact yechikoro yanga iripo bhoza azi vachitaita kuti one takati nerunning water it was no longer there takada problem yekuti takaita challenge yematoilets akapfuisika last time muna December bhoza that rain season saka Mrs. Smart pavakadzingwa he has just started completely construction of the toilet ndova zvangoguma paakadzingwa that was that and up to now have not completed it. We don't have running water but ari kutowaka matoilets takati kutochera mvura kurwizuku with about a k from the school saka vana vangu vari kudisturbwa malessons dzinochera mvura yekuwakisa matoilets so even inflow yemafees because maparents vanga vasiri employer wanga aenda saka mafees anga asabhadhariki nyora that was a great challenge.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubhuku rekwamambo tandi vimbai chimombe uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro chelesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi pfuti dzichirira papurazi ravasmart.
Purazi rinoi pangwe parakangotorwa kudzidza kwangu kwakunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofokasa nhepanapa saka pai pasina kwavanoenda kunoshanda saka vamwe vana vanga vatongogara mumamisha vasisaende kuchikoro zvakungu kunzisa kuti vana vangukuti misikanzi yakangowandawandawo even isusu vachoona kuti tinobirwa tisingashandi panapa zvaii zvakutotiomiwa pakuti school fees yachona yenge yakunetsa pakuti mubereki anokwanisa kupuwa school fees newe nehama yake inoshanda panapa maschool fees anobhadhirwa chikoro saka pakangotiwo purazi kudzidza kwacho kwangu kwakunetsa sakungu kuita zvekungotamburirawo zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but havamba asinyatsona education yakanyatsananguka pakazonyora kuti majuri 7 paiti vana vari minzemu vachinyora futi dzichirira kuno kundofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonzisa pane vamwe vana vasinozabuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingori nawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wavasmart vadarren smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vashanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi ameno ndikurote here ichiodiode here But first, we tell the child, His Excellency President Mnangagwa. Governor Yangu, Wedu, Andiniga, Honorable Monica Muchang. Minister of Lands, Mr. Mukoi, Provincial Lands Officer, Ndiaru Batila Chai. And the Zimbabwe Defense Forces, Army Yachu, Dirugu Tenda Chai, Zohar And the Pastore Mambo, Dirugu Tenda Imimi Mambo, Chai, the community, Dirugu Tenda Imimi, West in Dawapua, support Yakawanda. And if it was for Chirungu, Can you imagine Akuna if it wasn't for you and it's okay? Yes. And then Saga, this also, Babu Wango Taura Nyaya at the first and foremost, which is production. Musimuza, Praz, Panapa, Musimuza Nyika, Atima Jobs, Andiniga, Zara in Opera, Chikoro in Usimuza, Andiniga, and then for one hour, hey, ha, Atina Chikoro, I must go with that, from the primary, when you second to university, when you Chikoro, Andiniga, Saka, Inya, I chose to do tender in Mimi, please, that tender, my debater, I'm going to tell you. Amero, Tarachin, Tatogere,
Mwe mugaru we munharaunda yamambo Chandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara paprize ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa paprize apa
wamuzvati wakatora chibage chemurungu fodya dzemurungu property yemurungu matractors mainputs anga ari pano wakatora ese wachinovhiga mamwe achakazowanikwa ari kumba kwavo zvinhu zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke
VaSmart vanoti vachatotsvaga mari yekuti vatange kuita basa paprize apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika paprize iri VaSmart ndivo murimi wechichena wekutanga kudzoka paprize ravo zvichitevera kugadzwa kwakaitwa vamunangagwa semutungamiriri mutsva wenyika mwedzi wapera hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaparents shiri kutinzwe kuti pane vamwe varimi vechichena vachadzoserwa minda yavo here kana kuti kwete asi vamunangagwa vakataura kare kuti vanhu vakagoverwa ivhu pasi pechirongwa chekuendesa ivhu kuvatema havasi kuzotererwa minda yavo sangano rinomirira varimi recommercial farmers union of zimbabwe rinoti varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa mapurazi avo pasi pechirongwa ichi ndakamirira studio 7 kwarusape ndiri thomas chiri pasi